muzikamu zvinora pavanhu vachibva kumba zvikazviwa kuti outpatients pampilo hospital kwange kuine mitsetse yakareba yevarwere uye vange vachitora nguva yakareba kuti vabatsirwe naana mukoti vange vari pabasa mumwe murwere ari kunetsekana neitsvo vabrown mbewe vati havana kukwanisa kuonekwa nachiremba asi vakwanisawo kurapwa navana mukoti vambewe vachema-chema nerekuti mishonga yavanofanirwa kuve nayo yanzi haipo pachipatara apa izvo zvovamanikidza kuti vanotenga kunze
chokwadi kurapwa ndakapwa zvangu imanje injection yandiri kubayiwa yachona injection yachona mapirisi yachona haasi kuwanikwa inonzienda kunotenga kunotenga kwacho anodhura zvekuti mari yacho handii kuno kwakuna zvinonzienda kunotenga saka ndodambudziko randiinaro iroro
mumwe murume ange aperekedza mudzimai wake ari kuzarirwa vajames mulambo vati vamira kwenguva refu vasati vabatsirwa vachiudzwa kunzi chiremba wavange vachifanirwa kuonekwa naye ange achiri munzira kuuya kubasa mumwe mudzimai angozvidoma nerekuti amai mwoyo uyo ange auya nemwana wake kuti azorapwa atsinhirawo kuti amira kwenguva refu asina kubatsirwa
ndatove ne2 hours handisati ndarapirwa mwana mwana ari kurwadziwa tikungotenderedzwa kumakiu acho hapana vanhu vachiri kufamba tori kwangu yakaoma nevana vedu nevarwere vese vari panhapa tombozwa tisodini
chipatara chemupilo icho chinova chipatara chikuru chechipiri munyika china madhokotera 204 uye madhokotera 51 ndivo vange vadzingwa basa kusvika pari zvino mukuru wechipatara chemupilo valenard mabande vaudza studio 7 kuti pana vana chiremba vanomwe vadzoka pabasa pari zvino izvo vati zvichabatsira kuti zvimwe zvidzokere pakufamba zvakanaka
tine vana chiremba 7 vakadzoka tinotarisira kuti zvichiita kuti situation yedu irambe ichiita zviri nani tatichishanda zvichinetsa apo naapo asi zviri kuita zviri nani totarisira kuti vazhinji vachatouya kuti situation yedu idzokere pakare
taedza kunzwa divi remadhokotera kubva kumunyori wempilo doctors association dr mutarisi bebe asi vange vasingadaviri nhare mbozha yavo asi mumwe dhokotera asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo sezvo ati anotyira upenyu hwake ati iye nemamwe madhokotera echidiki vepamupilo havazi kudzokera kubasa kusvika hurumende yataura navo zvisina kutyisidzirana mukati health services board yakadzinga madhokotera anosvika 447 munyika yose asi hurumende yakazoti yapa madhokotera ose mukana wekuti adzokere pabasa pasina mubvunzo asi masangano ezimbabwe hospital doctors association pamwe nesenior hospital doctors association ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende haizi kuda kutaurirana navo muzvokwadi izvo zviri kuita kuti nhengo dzemasangano aya dzisaende kumabasa masangano aya anoti pamusoro pemihoro isina kuvakwanira muzvipatara hamuna zvikwanisiro mishonga nezvimwe zvinodiwa nevarwere vana chiremba vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 gunyana vachiti havana mari dzekuti vakwanise kuenda kubasa ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava